manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 2 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yogadzirira kuita sarudzo yemutungamiri wenyika musi wechipiri, svondo rinouya musi wa5 mbudzi. Mauto anoti anoshanda nemadzishe kuchengetedza nyika kubva kune vavanoti vavengi munyika. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kuti vanzwisise mitemo inodzivirira kushandiswa kwezvigadzirwa zvevamwe zvisiri pamutemo kana kuti copyright laws. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. America iri kuita sarudzo yemutungamiri wenyika musi wechipiri svondo rinouya musi wambudzi 5. Mapato makuru maviri eDemocratic Party neRepublican Party achiita misangano yakawanda mumatunhu manomwe akakosha kuti munhu akunde musarudzo kana kuti maswing states. Vaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndivo vari kukwikwidzana zvine mutsindo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kunyangwe kwasara mazuva mashoma-shoma kuti sarudzo iyi itwe achiri mangange zvekuti zvinonetsa kuziva kuti ndiani achakunda. Ngatinzweiwo zvimwe zviri kutaurwa navaTrump vachitsvaga rutsigiro.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations, defending foreign borders and protecting foreign lands.
VaTrump vanoti Kamala Harris akaparadza upenyu hwevanhu vanowana zviri pakati nepakati. Mushure memakore akawanda ekuvaka mizinda yedzimwe nyika nekudzivirira miganhu nekuchengetedza dzimwe nyika. Tave kuzovaka nyika yedu manje uye kudzivirira miganhu yedu nekuchengetedza zvizvarwa zvedu. Uku ndiko kunonzi kuisa America kutanga. Ayo ange ari mashoko evari kukwikwidza vakamirira bato reRepublican Party uye vaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Tonzwawo mashoko amai Kamala Harris.
It is time for a new generation of leadership in America. It is time to turn the page on the drama.
Yave nguva yekuti America ive neutungamiri hutsva. Ino ndiyo nguva yekushandura zvinhu nekupedza zvinetswa zvese zviri munyika. Kana ndikasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica, ndichaunza mutemo muhurumende yangu unomisa kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zviri muzvitoro pasina tsanangudzo inonzwisisika. Ndichamisawo kukwidzwa kwemitengo yemishonga weinsulin inoshandiswa nevarwere veshuga. Ndichaita kuti mari dzinobhadharwa nevarwere dzideredzwe kuzvizvarwa zvose zveAmerica.
Mashoko evari kukwikwidza vakamirira bato reDemocratic Party vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika pari zvino amai Kamala Harris. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari murwiri wekodzero dzevanhu vaGodfrey Kurauone kuti tinzwewo maonero avo.
Pamaonero andiri kuita sarudzo dzemuno muAmerica idzi, pari zvino hatingati tingava nevatinoti uyu ndiachakunda, asi kunyanya zvazvo mafigures aitaridza kuti mai Harris vane manhamba akati kure mbijana, asi hapana pari zvino achasvika at least 50% kuti tizive kuti uyu ndianokunda. So hapana kujeka, nekuti zvinotaridza kuti vana vachiri mangange, asi kutarisira kwedu kana ari mafungiro angu, ndaifunga sokuti dei Americans apawo mukana mudzimai kekutanga kutiwo ndetigone kuremekedzawo vechidzimai. But sarudzo gara isarudzo, vanhu vachangoita zvavanoda havo. But pakuona kwangu kwezvino izvi, aiwa pamatakati kwezvo zvaanokunda.
Ndingatarisawo kuti mudunhu ramuriwo nenyaya yeearly vote iri kuitwa iyi, vanhu vari kubudawo zvakadii kunovhota?
Vanhu vari kubuda kundovhota zvakanyanya, ende zvanotaridza kuti uno maamericans vane chido neshungu nenyika yavo, havasaririri pane zvinoitwa kuti vatsadza vatungamiriri vavo, unlike kune dzimwe nyika vhota tainavo tinenge iri doko doko. But munomu zviri kundishamisa, because zuva rabanga ndakati rasvika vatokuona vamabudi ari kuita vanhu kuenda kundovhota, ndopaunoona kuti vane chido neshungu nenyika yavo.
Chimwe chete chamungatiwo senyika Zimbabwe ingadzidza pasarudzo yeAmerica ndechipi?
Chekutanga ndechekuti vhota tena tokuona kuZimbabwe kazhinji kunogona kuvhota vanhu 60%, vamwe vese havhoti. So inyaya yekuti kuva neshungu nechido nenyika yako. So ndokurudzira kuti maZimbabwenzo kuda vaite zvinhu zvakadaro. Chechipiri, vanhu vari kuvhota murunyararo, hapana ari kurova mumwe, hapana kutuka mumwe, hapana ari kuvhundutsira mumwe, hapana ari kumanikidza mumwe, umwe noumwe ari kundozvivhotera ega murunyararo. So uchiona kuti revhu yedhemokirasi yandiri kuona nerevhu yedhemokirasi yandiri kuona kuno maafrican countries, pane mukava mukuru kwazvo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari murwiri wekodzero dzevanhu vaGodfrey Kurauone vangai vari parunare kuDallas, Texas, neStudio 7. Mauto eZimbabwe National Army ainge ari pamusangano mukuru wemadzishe achivatenda kuti anovabatsira kuti vavanoti vavengi vasakanganise nyika. Asi misangano pakati pemauto nemadzishe iri kushorwa nevanopikisa vachiti vakuru vavo vanombobuda vachitaura mashoko anotyora bumbiro remutemo renyika pavanoti vanotsigira bato riri kutonga reZANU-PF. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakucherechedza zuva remadzishe retraditional leadership day kumondorongezi svondo rapera, mumwe mukuru wemauto kana kuti chief of staff major general Kasiraita Zira vakati masoja ane hukama hwebhurugwa nebhandi nemadzishe pakwavanoti kuchengetedza nyika.
Sangana kwedu nemadzishe kunotipa nguva yokuti tikwanise kunzwa zvichemo zvavanazvo matunhu, nokuti kwatiri ndo first line yedefense. Madzimambo ndo anokwanisa kuita alert national security kuti aiwa kuna vanhu vakadai vatisinganzwisi kuti vabva kupi.
Meja General Tazira vanotiwo mauto ari kuita mabasa ekuvaka mumatunhu ose munyika, zvikuru zvipatara nezvikoro.
Tine maprojekti watinoita isusu semauto okubatsira matunhu.
Patakabvunza kuti madzishe nemasoja havasi kushandiswa here nevezvematongerwo enyika, mambongezi vapita pasipamire vakati hapana chakaipa.
Zvakatofanana nekuti ukada kubvunza kuti mukadzi wababa ndiani dzimai. Saka ukama huripo, madzimambo nemasoja vanosungisirwa kushanda nehurumende inenge iripo. Katingori chinhu chimwe chete takatodero, tinoshanda nehurumende ndo zvinosungirwa pamutemo.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai zembe vanoshandawo nesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala vanoti madzishe nemauto vanobuda pachena kuti vanotsigira bato reZANU-PF zvinopesana nebumbiro remitemo renyika.
Aingoungana pamakungano avo vaibuda pachena kuti ivo inhengo dzebato rezvamatongerwo enyika reZANU-PF. Zvazvinoreva ndezvekuti zvose zviri kuita nemadzishe nemakuru vakuru vemauto vachiti ivo vanomira norupawo rwe Boka rezvematongerwo enyika rinonzi ZANU PF hazvisizvo zvinodiwa navanhu veZimbabwe.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizen Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanoti madzishe vanhu vanotoda kusunungurwa nekuti vakarasika gwara ravo rekuchengetedza tsika nemagariro vachishandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika. Mumwe anongorora zvematongerwo enyika asi achitsigira bato rezanu PF vaWitness Dhuve vanoti kushanda kuri kuita mauto nemadzishe inyaya inofanirwa kukurudzirwa zvikuru sezvo ari mapoka maviri asina kwaakarerekera munyaya dzezvematongerwo enyika.
Maboka mairi ane zvinangwa zviri pachena zvatinobvumirana tese. Mauto enyika aripo pakuti atichengetedze nekuti vange vachi pindira panyaya dzinenge dzanetsa munyika nenguva yavanofanira kupindira.
Asi mushandi mukuru pamuzinda webato rezanu PF vafarai marapira vanoti havamanikidze madzishe kuvatsigira kana kusavatsigira.
Isu tinoremekedza madzimambo uye hatimanikidzi madzimambo kuti ange achifamba nesu kana kusafamba nesu, asi mabasa edu ndiwo anongoita kuti vanhu vazhinji vasangana nemamwe madzimambo vade kufamba nani nesu.
Mamwe madzishe masadunhu nemasabhuku anogara achipomerwa mhosva yekushandiswa nebato rezanu PF kumanikidza vagari kuvhotera bato rezanu PF iro rinogara richiramba mashoko aya. Madzisha anosvika makumi maviri akauya kumhemberero dzakaitirwa pamba paishengezi uye masoja akarapa vagari pachena vainge vaine zvirwere zvakasiyana-siyana. Major General Tazira vakati zuva iri rakatanga kupembererwa muna 2009 asi vakambomira munguva yeCovid-19. Madzishe nevakuru vemauto vane nhoroondo yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachityora bumbiro remitemo renyika. Mutevedzeri wemutungamiri wekanzuru yemadzishe kana kuti Chiefs Council Mambo Fortune Charumbira vachine nyaya iri kumatare vachipomerwa mhosva yekutyora bumbiro remutemo muna 2017 na 2018 mushure mekuudza dare remadzishe kuti anofanirwa kuramba achitsigira ZANU PF. Kudivi remauto mukuru weZimbabwe National Army Lieutenant General Anselm Sanyatwa vakambobuda pavhidhiyo vachiti ZANU PF ichatonga kusvika madhonga amera nyanga. Izvi zvakambotaurwawo nemumwe akambove mukuru wemauto mushakabvu General Vitalis Zvinavashe muna 2002. Mauto akatungamirawo kupidigurwa kwehurumende yemushakabvu Robert Mugabe muna 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipiwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunosimbopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7, asi nhasi muri kuchipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu nhasi tine hurukuro namufundisi Teresa Dangwa chizvarwa cheZimbabwe vari muno muAmerica tichitarisa nezvekodzero dzemadzimai musarudzo dziri kuitwa muAmerica musi wechipiri svondo rinouya.
Kunoku hazvinei nekuti uri munhukadzi kana kuti munhurume, and hazvineiwo futi kuti unobvepi. As long as uri mucitizen wemuno unongobvumidzwa kuvhota zviri pachena.
Koitawo nyaya dzekuti vanhukadzi dzimwe nguva vanotyisidzirwa kana kumbunyikidzwa kodzero dzavo nevemapato ezvematongerwo enyika sezvatinonzwa kune dzimwe nyika, muri kuonawo zvakamirawo sei muno muAmerica?
Kunoku hakuna zvese izvozvo. Hakuna kumbunyikidzwa, hakuna kunzi hamuchapuwa mainputs, hakuna kunzi kurohwa, hakuna kana kumanikidzwa kuenda kumusangano chaiko. Hakuna zvekwese kuradzina musangano wandamboti ndambopinda kubvira chibhiro ndakatanga kubvota. Unongorejista kuti inini ndiriwo musangano uyu kana kuti handisiwo musangano. ndingori wo independent zvikwa kuti asi kuvota pama presidential unongotongobvumirwa hapana anokurambidza hapana anokumira pamberi pako hapana anokuti heve pano hamuna kuenda kumusangano kana kudi hapana hazvina basi zvekuenda kumusangano
imwe nyaya inoitika mune zvematongerwo enyika muzvare dhangwa inyaya yekuti mapato acho ezvematongerwo enyika haape mukana kuvanhukadzi kuti vange vachikwikwidzawo vachipinda musarudzo muno muamerica tinoona mapato maviri makuru Republican Party neDemocratic Party muri kuonawo mapato aya ari kupawo here nhengo dzavo dzechidzimai mukana wekuti dzinge dzichikwikwidza
zvakanaka zviri pachena mutongoonawo zviri kuitika yezvinezvi kuti zvisati zvamboitika sezvakangoitika pana Obama kuti zvanga zvisati zvamboitika munyika muno kuti munhu mutema anganzi ndipurezidendi asi Obama akatoita purezidendi netwo temu dzake akapedza gore rino tiri kuonazve zvakare zvinhu zvitsva zviri kuitika zvekuti tinogona kutopedzisira taane mupurezidendi wechikadzi ende pamusoro pazvo kwete haangori mukadzi chete asi mukadzi wechitema zvinhu zvisati zvamboitika kuno kuamerica saka zvinhu zviri kunakidza zvinofadza kuti mumwe nemumwe anongopuhwa kodzero anokwanisa anogona kungokwikwidza pasina kunzi nekuti mukadzi kana kuti murume saka zvinhu zvinofadza kuona
muno muamerica tinoona vavakidzani kana manext door neighbor uyo anenge ari werimwe bato redemocratic party uyo ari werepublican party vachitoisa zvikwangwari zvekuratidza kuti vanotsigira ari kumirira bato iri musarudzo neari kumirira bato iri pasina kumbunyikidzana kana kupisirana dzimba zvinhu zvamungati zvingazongowanikwawo here rimwe gore musarudzo dzekuzimbabwe kana dzemuafrica dzekuti vavakidzani uyo anosununguka kutsigira bato raanoda uyo achisununguka kutsigira bato raanoda vaine maonero akasiyana
iwoyo munamato neshungu dzedu tese kuti zviri kuitwawo nedzimwe nyika vanhu vanogona kungovhota muchinyararire pasina kumbunikidzwa kana kuchichidzirwa izvinhu zvatinotonamata nezvazvo kuti dai zvangoitikawo kumusha kwedu kuzimbabwe kana nekuafrica nemamwe madeveloping countries as well nekuti ndakamboenda kupakistan vanongombunyikidzwawo munhu anotopinzwa mujere kuti semukristu ungakwanise kutonga nyika ino herewe so munhu otopinzwa mujere nezvazvo nazvo saka ishungu dzedu patinonamata kuti dai mwari vangozarurira nyika dzese kuti dzikwanise kunge dzichiita masarudzo dzadzo dzichirega chero anenge achiari eligible kureva kuti unobvumidzwa uriwo munyika imomo une citizenship yemunyika imomo unobvumidzwa kuita sarudzo yako pasina kunetswa ivo vacho vatiri kusarudza ivava mumahofisi vanenge vachitotaudzana vachitomwa tinese isusu ndisu toda kurwa tiri kunokumba hazvimeke kana sense at the end of the day hazvimeke sense saka ndinongokurudzira runyararo ndinongokurudzira kuti aiwaka umwe nomumwe ane choice ivo mwari pache zvavo vakapa mumwe nemumwe free will inonzi free will kureva kuti even kusarudza kunamata izviri kwauri kusarudza kunamata kana kusasarudza kunamata zvine makonsekwensi ukasada kunamata uchaenda kugehena asi ukanamata uchaendawo kudenga asi ichi mwari hava kutorere sarudzo iyoyo saka sevanhu hatifangonge tichitorerana sarudzo iyoyo
manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Teresa Dhangwa chizvarwa chezimbabwe vari muamerica muchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochikupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri westudio 7. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro nava Innocent Ndenda vanove mukuru uye vari vakawamba sangano reGlobal Exchange Program International
tiripo pakudzidzisa maintercultural learning experience ine deeper way yakasiyana netourism yekuti vanhu vaexplore vaone dzimwe nyika not sematourist vachigara ma5-star hotel nekuti ukaenda 5-star hotel yekumozambique ukaenda 5-star hotel yekumexico its a 5-star yakafanana because its world standard but ndikuti isusu munhu azive kuti kumexico kwakaita sei kana kuti kuzimbabwe kwakaita sei hunge wanogara nevanhu vekuzimbabwe mumacommunal lands kwavakakurira nemararamiro avanoita ndo chirongwa chatiri kuita chemaexchange programs nekuti tikuda kuti vanhu vazive nyika dzimwe ine deeper way than a tourist.
Asi muri kuona here muchiwana vanhu vari kuda kuenda kunoona zvinoonekwa muZimbabwe zvamuri kutaura izvi?
Ndinotenda kudaro. Tiri kuwana vanhu kunyanya kunyika dzekuEurope. Nekuti kuEurope chirongwa ichi chakatangira munyika yekuGermany. That's where I got the idea panandiri kuGermany. Was Germany after World War II. Vakauya neinitiative yemaexchange program whereby vaida kuti vabatane nepasi rose. Vazikanwa kunzi havasisina umbunyikidzwa wanga waitika makore ehonde. Saka vaita rebuild vachiti ainzi mawork camps ekuti vanhu vaibva nyika dzakasiyana vouya kuGermany vachiuya vachisangana vachivaka vachiita rebuild nzvimbo dzadzaparadzwa nehondo. Zvinove zvakabedzera nyika. Saka vanhu vekuEurope they understand this idea zvakanyanyisa. Zvekuti takatombowanawo manhamba akati kuti aiuya kuZimbabwe. Asi iye zvino zvatidzikirei maybe kubva mazuva eCovid aya. Nenyaya yekuti vanhu vanga vasitanyanye kufamba. Saka tiri kuti nezvi tinge tichidzidzisawo vanhu venyika dzakasiyana. Muno muna naAmerica chirongwa chavanga vasinganyatozive. Saka tiri kuti tivadzidzisewo kuti zvinofamba sei munyika dzakawanda. Vanokwanisa kunge vachifambawo vachienda dzimwe nyika. Nekuti tinoona kuti news mazuva anaya hadzichanyatsoburitse nyika zvadziri. It's more like propaganda every news dzinobuda. Zvafanira kuti pakabuda kana tingati nyika yekwedu yeZimbabwe. It's all about politics. Nobody talks about tourism. Kana to talks about how people live munyika yacho yekuZimbabwe yekwedu. Saka isusu tiri kubata bandiko iroro rekuti tive tinodzidzisa vanhu. Kuti no, kutori nenyika inogara vanhu. Vanogarawo zvakanaka vachigara mumamishawo. Vachirima, vachimwa mvura inobva mutsime zvinove zvakararama nevanhu kubva kare. Zvinove zvinoita kuti vadzidzowo mararamiro anoita vanhu.
Saka zviri kutambirwa sei zvivande ndatichionawo kuti nekushandukawo kuri kuita mararamiro evanhu vamwe vanogona kunge vachiona sekunge zviri kuitika izvi zvakasarira kumashure.
Hazvo ndingati sekutaura kwandamboita kuti nguva yeCovid inove nguva yakatidzorera kumashure nekuti vanhu vakutya madenda akawanda kana kutya urwere hwakati wandei. Asi hatisi kumira nenyaya yekuti tiri kueducata vanhu nekudzidzisa vanhu kuti zviri kuitirwei. And ivo vachazogene because hakuna chinhu chakakosha seexposure. We have seen kuti exposure is the best teacher. Ukasaenda ukaona zvinhu ukangoita zvekuona pamaTV hauwani information yakakwana. Asi ukaenda paground tinoona vana vataiunza kana vakauya kunana Zimbabwe panguva yavakauya vamwe vacho vari kutotaura kuti ah no zvamakatiitisa zvaya zvakatochinja upenyu hwangu. Because zvinobetsera kunyanya vana kuti vazotsvage macareer kana kuti azove neperception imwe iri different.
Saka muri kushanda nemasangano api kuZimbabwe kana mapazi amungadai muchishanda nawo?
Tine branch iro reGlobal Exchange Program kuZimbabwe and tinoshanda nemaembassy akasiyana kunyanya neembassy yeGermany. Tinoshanda neZimbabwe German Society. Tinoshanda neAlliance France iri kuZimbabwe yemaFrench. Tinana Sweden. Tinoshanda neembassy yavo nana Norway. Saka tiri kuedza kuunganidza mabandiko akasiyana ekuti tinge tichishanda nawo. We are going to have partnership nemauniversity epasi rino rose because ndo targeted audience. Ndo vanhu vanobuilda the future so that we learn, we also bridge the gap of racism, we bridge the gap yezvinhu zvakawanda zvinove zvakakanywa nekuda kwemedia kana kuti nevanhu vanenge vachitaura zvisiri zvokwavasina kuswera. Saka zvinoita kuti vana vakure vane perception yakanaka.
Aiwa, ndinotenda mukoma, mwoya nezuva rakanaka.
Thank you.
Manga makateerera kuna vaInnocent Ndenda vanove mukuru uye vakavamba sangano reGlobal Exchange Program International vari kuTexas muno muAmerica. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, vanoita zvemitambo munyika kunyanya vaimbi vari kukurudzirwa kuti vanzwisise nekuremekedza mitemo inodzivirira kushandiswa kwezvigadzirwa zvevamwe zvisiri pamutemo kana kuti copyright laws kuti vasagume vapinda muna taisireva. Mutori wedu wenhau Pasmon Lovu anotipa nyaya iyi zvizere.
MuZimbabwe zvigadzirwa zvose zvakachengetedzwa nemutemo weThe Copyright and Neighboring Rights Act Chapter 26 uri mubumbiro remutemo. Asi nyaya dzekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe dzinora dzinoramba dzichienderera mberi. Muimbi vachishanda nesangano reMonolio Studios vaClive Mono Mukundu vanoti vaimbi vakawanda vachiri kuda dzidziso pamutemo uyu.
Nyaya copyright yane nguva ichinetsa muZimbabwe and zviri konzerwa nyaya kuti maartiste muno muZimbabwe vazhinji vacho havazivi mafambira anoita copyright law kana mafambira anoita nyaya dzepublishing. In fact, the legal side rests in music. The majority of maartiste muno muZimbabwe havarizivi.
Muimbi ane mukurumbira munyika Alexio Kawara anokurudzira vemutemo kuti vape zvirango zvakafanira kune vose vanochikora mutemo uyu.
Zvakakoshera mutemo we copyright law ndezvekuti vanhu vakadaro vanowana murango wakafanira uye vanhu havazongojairira kutora mabasa kana kuti masimba emwe munhu anenge aita basa rake.
Vanoona nezvekufambiswa kumabasa mune chimwe chikwata chevaimbi chegwevedzi Redefined vaGlad Mobuta vanoti mutemo uyu ukaremekedzwa vaimbi vakawanda vanopunduka.
Ipo panyaya dzecopyright dzachona dzinenge dzakufanira kuzonyatsotevererwa nevemutemo kuti zviite chiremerera, nekuti mutemo yakapindira vanhu vakadzidziswa. Think ndo panotanga kunyatsova kwa industry yedu sema creatives even a music.
Vachitaura ne Studio 7 Gweta rinongorora nezvemitemo vachishanda nesangano reCorius and Co Attorneys Muzvare Rumbidzai Venge vanotsanangura mashandiro emutemo uyu zvizere.
Asi mutemo wedu unototaura kuti aiwa zvinhu zvese zvinenge zvagadzirwa nemunhu agara pasi akanyatsofungisisa akazvidzamisa pfungwa akadzamiswa kana muhana make akanzwa kana mashoko manzwi onyora chimbo chake zvinochengetedzwa ayo anonzi ma intellectual property rights. Kodzero idzi dzinotaura kuti kana munhu achinge agadzira basa rake iri ane kodzero yekunge achidzivirirwa pamutemo. Munhu anokwanisa kuenda kumadzitare edu, pane madzitare emhosva anotarisa ivo nyaya idzodzo chete dzeintellectual property.
Sachigaro wesangano rinochengetedza kodzero dzezvigadzirwa zvemimanzi reZimbabwe Music Rights Association kana kuti Zimura vaAlbert Nyati vanoti veruzhinji vanofanirwa kunzwisisa kodzero dzezvigadzirwa zvemimanzi.
It's the creation of the mind, unlike a cow that you can touch, a table, a house.
Zvigadzirwa izvi itori midziyo yevamwe vanhu kungoti chete iyo haibatike namaoko. Zvigadzirwa zvepfungwa dzevamwe vanhu zvakangofanana nemombe, imba kana motokari, nyangwe zvisingagoni kubatika namaoko, asi zvakadzivirirwa nemitemo uyu. Pane vanhu vakawanda vane kodzero idzi vanosanganisira munyori, mupepeti, vanoshambadzira nevamwewo. Saka vanhu vanofanira kuremekedza mitemo iyi.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti sangano ravo rine zvirongwa zvekudzidzisa nyaya idzi mumatunhu akasiyana-siyana enyika.
Isu seNational Arts Council of Zimbabwe tinokurudzira vanoita zvekuimba kuti ngavadzidze nezvecopyright law. Kune maworkshops atinomboita tichitenderera muno muZimbabwe, dzimwe nguva takabatana neZimbabwe Music Rights Association tichidzidzisa vanoita zvekuimba kuti chii chinonzi copyright law uye zvinorevei.
Mutemo wecopyright law muZimbabwe unochengetedza kodzero dzezvigadzirwa zvakaita semapikicha, mavhidhiyo, zvinyorwa, zvirongwa zvemakombiyuta nezvimwe kwemakore makumi mashanu. Nyaya iyi iri kunetsa zvikuru. Vaimbi vane mukurumbira Charles Charamba naOlivia Charamba vakachema-chema kuti Ja Signal akashandisa nziyo dzavo mbiri pasina chibvumirano, izvo zvakaita kuti nziyo idzi dzinoti Shinga Muroora naTengai Mafuta dzibviswe padandemutande reYouTube. Ukuo chikwata chinoimba nziyo dzechitendero cheJoyful Praise mazuva mashoma apfuura chakabvisirwa kambo kacho kakaita mukurumbira muna 2018 kanonzi Ngoro yeminana padandemutande reYouTube mushure mekunge chikwata cheZigzag Band chazivisa kuti kambo aka kane rupau rwekambo keZigzag Band kanonzi Gomo raMasare kakaimbwa muna 1987. Nyaya dzekutyorwa kwemutemo uyu dzakatekesherawo kunyika dzakabudirira kunyangwe vanobatwa vachirangwa zvakaomara. Izvi zvakaitika kuna Vanilla Ice ane kambo Ice Ice Baby kanonzi kakashandisa gitare rekambo Under Pressure kaQueen naDavid Bowie. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuLwezi 2024 ngoCapes Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile. Laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa.
Sebelungiselela ukugqiba umkankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesibili eMelika. Kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo.
Ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile. Laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa.
Kodwa kulabanye abathi akula kuqilibezela kukhetho lolu njengalokho okukhulunywa libandla lama-Republicans. Kusigaba semaphandleni namhla sixoxa ngezifundo ze-heritage based curriculum ezigataza abazali lezicamfundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebelungiselela ukugqiba umkankaso wokhetho oluqhutshwa ngolwesibili eMelika. Kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats lwayengumongameli umnumzana Donald Trump bathi sebekankase okwamagama, ngakho-ke sebelungiselela ukubona okuza kwenzakala ngosuku lokhetho. Okwamanje abakubandla lama-Republicans bathi kulokuqilibezela kukhetho lolu, kodwa abakubandla lama-Democrats bathi lokhu yikho xathu okwenziwa nguTrump ngesikhathi sokhetho wenzela ukuba engemukeli impumela yoyalo enganqotshwa. Bakubona njani abantu beZimbabwe okwenzakala kule Melika ngesikhathi sokhetho? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Greta Sibanda, umsekeli kaTrump.
Ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile. Laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa. Ezinye izinto engizinanzelayo ukuthi khona kutshuthi iAmerika vele laye futhi sifuna ukuba njengento yeZimbabwe naleyo ukuthi abantu bangathi hayi lapha sibonanga kuhle baliswe babe sebedingelwa amacala amaningi kakhulu. Yikho engikunanzelayo ukuthi mbona ukuthi ukhetho lweMelika lungathi solufuna ukufana lo lweZimbabwe, lapha abantu abangavunyelwa khona ukuthi bakhulume lokho abakubonayo. Ungathi uyakhuluma lokho okubonayo usudingelwa amacala amaningi kakhulu, okuyinto eyenzakala nalapha eZimbabwe kakhulu ukuthi khona ungathi uthi wena uyathengana hayi lapha kangizwisisi kahle ubususiba ngumuntu omubi, okuyinto embi kakhulu leyo. Kodwa-ke hhayi luba kunjalo nje kodwa lwemele kukhetho lube lungathi luba nganeno, ngoba hhayi asiboni ukucatshiswa nje kwabantu. Loba nje kathesi kuBiden sikubonile ukuthi uBiden kazangabe lesibindi usebenzise kanye yona lindlela esetshenziswe e-Afrika, eyinto embi kakhulu leyo ukuthi abantu bangavunyelwa ukuthi bakhulume abakubonayo. Into embi kakhulu leyo.
Ye, siyakhumbula ke Baba Sibanda, umnumzana Donald Trump wahambisa indaba zakhe emthethwandaba. Imthethwandaba yonke singathi yathi akula daba lapha, akula nto akhuluma ngayo. So ke khonokho insolo yakhe, so ngani uyaphonga ubanda nje le nkuni ezibolileyo abasehlanganisa lo mnyaba ongani uvuthiwe. So ke khonokho ke ayisikokuhlupha yini?
Into leyo yinto ehluphayo kakhulu, kodwa ntshona kuyafanana lakhona ukuthi lapha kade sochamisa bathi khona bona hayi lapha ukuhambanga kuhle, kodwa amakhotha afika athi hayi uvele lapha ngitshele kuhambe kuhle. So uTrump la uyatsho ukuthi khona hayi amakhotha la a-captured lawo akazi ukuthi khona kwini osokusenzakala nje kathesi kudemokrasi yeMelika, but isikhathi sonke lesi ube ukhanya ukuthi kathi kwini okwenzakalayo. But lapha kuTrump la mina ikakhulukazi kukhetho oludlulileyo iMelika kimi inyanyisile kakhulu, ikakhulukazi uBiden, ukuthi uBiden lamakhotha akhe babe ngabantu abafuna ukuma bathi uTrump kakhulumi lutho bachithe amacala akhe. Uyabona, yiyo kanye into eyenzakala la kathesi nxa sikhuluma nge-captured judiciary. Uyayibona indaba ekhona nawo manje,
kodwa manje ukhanya ngazani abantu abasemthethwandaba kuSupreme Court bavele ngabakaTrump abaningi bangikhona, kodwa labo bathi kodwa lokho akuphanyekayo kayisikho khonapho ke ungathini.
Yeah, mina angalo ukuthi khona ama ngoba amakhosi anti vele iwa bathi khona iwo awukucina abantu bokucina abazakhuluma abale final decision but eqinisweni kathesi kimi khona ukuthi khona ngabaka Trump kuyangimangalisa lam lokho kuyangethusa ukuthi bangaba ngabaka Trump kumbe indlela yokugcona kuphela u Trump la ukuthi no Trump laba ngabantu bakho labo elizwana nayo kodwa mina nxa sithi ngiyabona mbonani u Biden kaphathanga kuhle indaba into lesi yayibona iyenzakala lase South Africa kathesi kuyalandelwa abantu nxa usuphuma esihlalweni usuqalisa ukulandelwa ngamacala la kuthiwe ulalela icala ulalela icala which is not good kimi mina nxa ngisithi ngiyawukhangela ngiqathanisa le democracy esemele ukuthi hayi no umuntu nxa wadlula kungela macala lawo kathi kuyini okwenza ukuthi kathi esiliqala ukukhuluma ngawo ngoba amanye amacala akhona ngamacala okuthiwa ayenziwa before engabe la ngupresident lo Trump but kathi sevuswa avuswa ngalipi
lo ngumnunzana Greta Sibanda umsekeli kowayengumongameli weMelika umnunzana Donald Trump sixoxe laye ekobulawayo sixoxe njalo lo mnunzana Fortune Mlalazi othakazelela ibandla lamademocrats
uma siqathanisa ukhetho lwaseAmerica lolweZimbabwe kulo mehluko omkhulu kakhulu kwesinye isikhathi kugcina kuzwisa usizi nxa sisibala ama-elections thina uma sibala ama-elections kule violence kulokwethuselana kulokufa lokufa abantu bayafa sibone izingatsha zikahulumende or ama-state institutions esetshenziswa libandla elibusayo okwehlukane kakhulu le-America i-America bazithi bangama-champions e-democracy ngezinye indlela bayazama ukubana abantu babe free ngesikhathi se-campaign ngesikhathi sokhetho le-after isikhathi sokhetho okungenzakaliyo elizweni laseZimbabwe njalo uma siqathanisa indlela ama-votes ahendlwa ngayo e-America uyachuza ukubana ufuna ukuposta eyakho i-vote or ufuna uhambe e-polling station i-process yangkhona imgceke njengempaba ngembuzi ngethemba usibandi uyakwazi lokho kuyinto basegcekeni lanxa abanye bangakhala of course ukhetho olunye ngalunye ukhona ozakhala athi uqiliwe lanxa engaqili umuntu kulula ukubana kutholakale ngoba kulama stages akhona wonke ama stages okhetho lwe-America a transparent
kodwa ke umnumzana Trump labanye bathi kukhona ukuthi amanzi amnyama lapho ungakuthatha njani khona
mina ngicabangela ukuthi okwenza bakhale njalo yibesaba ukudliwa nxa uvele usubona ukuthi insoro kayisahambi ngendlela yakho uyahle uqale ukukhala ngokuthi sengitshontshelwe lanxa ukutshontsha kukhona kunzima ngoba into yonke i-transparent ukukhala kukatrump kwehlukile lokukhala kwabasezimbabwe lokukhala kwabochamisa ukuthi sesitshontshelwe ngoba okwabochamisa eZimbabwe kuya kusegcekeni ukuthi umuntu lapho utshontshelwe inyona sabona ama polling station maybe ngu 4 kulama results afanayo abakuthi identical results same number of ama spoiled ballots same number of ama number opposition lawa ruling party ephezulu kona so okweZimbabwe kuyanyanyisa okwangale yebo kungaba lama discrepancies especially nxa uhandla ama millions and millions of ama votes yebo akusoze kuswelakala ongakhala
singathi ke leZimbabwe lingafundani ngokhetho lweMelika
kufanele nje sifunde into eyodwa ukuthi abantu kabakhululeka lokhuyana okwalelwa ngoJoshua Nkomo ukubana abantu kabahambe bayezivotela one man one vote kungazi kwaba lenkinga nje
Baba Mlalazi, kungathini ngakhona ukuphanyekwa ngumnumzana Donald Trump emthethandaba? Yafika khona ngale bethi hayi akulalutho la. Kambe kungabe kukhona ungani akuhambe kuhle?
Kulo bungozi obuthile ukuthi sithi thina uma icala selikudlile emthethandaba, usosithi i-judiciary i-captured. Ku-synonymous ngabantu abanjengabo Trump labanye amahlongandlebe in general lokhu kangizami kubalekela ukuba captured kwe-judiciary kodwa ngithi mina abadala ngitsho lasesindebeleni babethi icala kaliboli ungenza icala ungangeni uba umongameli ukuse ungeni uba umongameli u-enjoy i-immunity Nzwanu puma icala lakho kufanele kulandele. Lokhu kuba isifundo kuba thungameli abanjengalabo baseZimbabwe ukuthi ngolunye usuku ingalo ende eyomthetho izabafinyelela. Akula muntu okuthiwa uwabhava umthetho, wonke umuntu nje. And then kuba sekuba namakhesi lawo adelethwa nguTrump awe ama-electoral petitions. Umthetho wandaba wase-America kungumthetho wandaba ophezulu kakhulu, njalo lamajaji acubungulwa outside i-court ngezinqumo ababezenze. So sabona ama-cases amaningi echithwa ngumthetho wandaba. Kuzoba nama-cases akhe Donald Trump amacala ayenza engu-president anjengalawa efeloni agcina ewa-convict. Okutho ukuthi ungafuna uku-abuse i-power ungu-president, mzwana uphuma kuzamele ulandelwe ukuze ube accountable. Ukhumbule i-principle ye-justice yokuthi you are innocent until proven guilty by a competent court. Okutho ukuthi akula muntu ofala yesabe ukuya e-court. Wonke umuntu ufanele abe nelanga lakhe e-court ayezigeza uma engelacala. So abantu anjabo Donald Trump abangafuni ukuba accountable, abacabanga ukuthi bona ngenxa yemali yabo akufananga babuze imibuzo ngoba bakhulu. Kufanele kugcine ende kube isifundo ngitsho la kuma-African leaders, especially ehlangothini langakithi, ukubana ngolunye usuku hayi zizakhala.
Lowo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ibandla lama-Democrats obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Wezemaphandleni, abazali babafundi esabelweni seMathoreni North bathi bakhala ngendlela yokufundisa entsha yesiko ethulwe nguhulumende i-heritage-based curriculum, abathi ingwalo zayo azilotshwanga ngolimi lweminye imihlobo okuluqondileyo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Namakawu Mobita ohlala eVictoria Falls uthi heritage based curriculum le anduba iphumeleliswe kubafundi kwakufuze ukuba aluba kwaxoxisana lezikhwicamfundo labanye abalolwazi ngezamasiko kanye lolimi lwezinye indimi.
Igxile kakhulu kuma cultures angekho emathebheleleni okwenza ukuthi imibuzo o ama-homework aphiwa ngabantwana kube nzima ukuthi siwaphendule. Njalo le ngwalo ezisebenzisa ngabantwana, especially ingwalo zolimi lwesiNdebele, azibhalwa ngabalobi abemathebheleleni.
Umnumzana Nkanyiso Moyo laye uthi ingwalo lezi kazilotshwe ngabantu abalolwazi lwendimi olujiyileyo.
Kuyakwazijabulisa kuze abantwana yeza ukuthi hayi into le ebhaliweyo lapha ayizwisiseki. Ukwathi umntwana ekubalele so wena ungaboni lapha abhale khona yathi ingxa umntwana wakho nguye odala, kanti ubala into ebhalwe ngendlela engaqondanga.
Lokhu kukhathazeka kulandela umhlangano oqitshwe ekuqaleni kweviki le wabaphathi bezikolo emfundweni ephansi abathe gwaqa eVictoria Falls ukuzocubungula iheritage based curriculum eyasungulwa ngenyanga kaNkwenkwezi lokukhangelelwe nguhulumende kubaphathi bezikolo ehlelweni lolu. Umnumzana Akuneni Maphosa, umongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, uthi ziningi indingeko uhulumende zeyazifeze okubalela iholo ukuze i-curriculum le ibe lempumela enhle.
Okwakuqala kumele umphathisikolo we-primary akhuliswe afakwe endaweni yakhe efaneleyo. Okungangathi ukukhuliswa kwakhe kumele kukhulise isikhundla sakhe njengomphathisikolo, ahlonitshe abe ngumphathisikolo kwayizolo ohloniphekayo esigabeni, ebantwaneni nasezakhamizini lapho asebenzela khona.
UMaphosa uthi kuheritage based curriculum uhulumende kufuze abeke eceleni imali ethe xaxa kwezemfundo ukuze kutholakale ingwalo abafundisayo izakhiwo lokunye.
Okwakuqala sikhangele nje ukuthi kumele ababalisi bafundiswe, bangene kuma trainings lama workshops, bakuzwisise ukuthi iheritage based curriculum le ichoni, imele iphathwe njani, imele ifundise njani. Kuloku kucakathekile asimelanga siphonge ukucabangela nje ukuthi ababalizimo babe bahamba emakolitini bafunda indlela zokufundisa bayakwazi ukuthi lokhu bamele bakuphathe njani.
Emhlanganweni lo umnumzana Richard Moyo ohola isabelo semathepheleleni North enhlelweni zikahulumende utshele abaphathi ukuba uhlelo lwemfundo lelubalulekile. Amazwi akhe ethulwe ngobe libamba lakhe umnumzana Thapira Mugoria.
Njenge Zimbabwe abantwana kumele bazi imvelaphi yethu ukuze bayilondoloze kusasa. Ngikhuthaza lonke ukuba libafundise ngokupheleleyo uhlelo lolu.
I-Heritage Based Curriculum le yethulwe ngemva kokusolwa kwe-Continuous Assessment Learning Activities KALA ngenyanga kaNhlolanja kulandela ukusola kwabazali ukuba ingumlandi kubafundi kibo kanye lababalisi. NginguNokuthaba Dlamini we-Studio 7 ngise-Victoria Falls.
Okwamanje sike sizo okwethulwe nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezim imbokodo ekwele South Africa yona esanda ukuphathisa abantwana eZimbabwe ngempahla ezithile zokusebenzisa.
Inhlanganiso yakho yayisithe izaphathisa labo abakwele South Africa selibuyele njalo kunhlelo zokuphathisa abasekhaya.
Amanye njalo amantombazane lawa aphathisayo njalo lahamba lemkhosini wenkosi uMzilikazi
ungathe fahla fahla ngakho ngamafeature
sina njengabo mama si best kakhulu la South Africa kodwa sivela kakhulu bomthakazi singabantu bakwamthakazi ukugubha inkosi uMzilikazi ubona ungene uyingxenye yethu bathi kumele sibe yingxenye yawo labantwana abantombazana asakhula amancane lawo esiwagendileyo abekwazi ukuthi ukhona umgubho wenkosi uMzilikazi abekwazi uyingxenye yamasiko uyingxenye lobuyithile njengoba esikhandile sibonakale sise ngomzilikazi day into esiyenza minyaka yonke into esizaqhubeka siyenza silenhlelo ezikhona njengokuthi kahleni ngo-December kuyaziwa ukuthi kumele siyahamba siye ezikolo siyenikeza ama-sanitary pads sizoya esilobela uMali Secondary School yenkayi eHombane Secondary School sizabe si-updatha nje ukuthi inhlelo zakhona zihamba kanjani ngokuya lesikhathi
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yeZim Imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlangangi khona pha eWashington DC
siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga ungadinwa kusasa sonke isikhathi sohlelo liphuma lendaba lithona lendaba
langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba
yikudibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili nkomo Namhlanje sixoxa ngokwanda kwamacala okubulala elizweni. Phose nsuku zonke amapolisa ethula imbiko yokubulalana kwabantu ngezizathu ezichiyeneyo. Abanye ngabafela etshwaleni ngokugwazwa kuthi abanye ngabaganyulwa ngitsho langabantu ababo. Ukuhlaziya loludaba sixoxa nomfundisi uSenisibanda.
Udaba lokubulawa kwabantu singaluthi nxa siluxhuma mbona mina kubuyela ukuthini abantu abaningi sebezama ukuthi babalekele udubo ngokuya nathi utshwala kumbe ngokuthatha izinto ezidakayo ezenza abantu abaningi begcine bengasakwazi abanye ingqondo zabo zize ziphambane njalo siyananzelela ukuthi sokube le ndaba eziningi zabantu abalwa ezindlini esingathi ngesilungu ama-domestic violence ukuthanga kwabobaba labomama ukudilika kwemitshato lokhu kusenziwa izinto eziningi ukuwa komnotho kukhanya njalo lokungathembeki sokwanda ngakho ukulwa okwenzakala ezindlini okunye kuba lokuthi lobuhlungu bokuthi kugcina omunye umuntu selahlekelwa impilo yakhe njalo siyananzelela laba abathatha izimbanje kumbe okunye okuchiphileyo kodwa kudakayo kakhulu kwenza ukuthi umuntu lapho abalwa khona umuntu akwanisa ukuthi agcine ebulala omunye
Laba othola umuntu egamule umzali wakhe wambulala kuyabe kuhamba njani engqondweni mfundisi
Okunye ubugebengu bebe sobukhona sokusiba khona lokuphambana kwengqondo kwabantu njalo okunye kutshengisela ukuthi umuntu phakathi kwakhe uyabe lolaka lwezinye izinto olubandezekelekileyo kodwa soluthola isikhala sokuthi luphume kufanana njengevolcano ukuthi kuyabe sokudubuka-ke khonapho sokusiba nzima umuntu oseduze sesiba engozini enkulu kakhulu kuyingozi njalo esinanzelela ukuthi ngenxa yokuthi abantu abatholi omunye umuntu wokuthi bakhulumisane laye ngento eyabe imhlupha ugcine eqedela ulaka lwakhe lonke komunye umuntu oseduzane laye kuba lusizi kakhulu nxa sokwenzakale ngaleyo ndlela
Ukwesulwa kwesigwebo sentambo okufuna ukwenziwa ngohulumende ubona kungumqondo omuhle yini
Nxa umuntu esona uyafika esigabeni sokuzisola isikhathi esiningi nxa ukuwasebenza abantu ababotshiwe uyananzelela ukuthi umuntu uyafika esigabeni sokuzisola kodwa kwesibili kwezinye isikhathi siyabe singakwazi kumele ntsho siyananzelela ukuthi lalabo abacubungula ukuthi ngubani oyenzeni kuba lokuphambaniseka okwenzakalayo kwezinye isikhathi kugcine kubulawa umuntu uyabe vele engawonanga lutho kwezikhathi kophela siyasibone sokuxolisa abantu ukuthi umuntu useqolisa ukuthi hhayi siyaxolisa ukuthi ube wabotshwa kodwa wona vele ungawonanga Ngakho ke okwesigwebo lesi sokulengisa umuntu ayisikho ukungamisa ukubulawa kwabantu. Ongamisa ubulawa kwabantu ukuncedisa abantu ukuthi siye lapho kulempande yakhona ukuthi kanti kuyinokwenza umuntu wazwacabanga into enjalo. Hayi kungabe kuqathe sikulungiseneni phakathi kwamahlaba ezulu wonke ukuthi kube le ndlela le ndawo lapho umuntu angakhona ekhulumisana lomunye umuntu ukuthi hayi mina ngizwa kuhle ingqondo yami ididakele kule nto enje enhluphayo maybe lumbe lo nkosikazi asazwanani bathola umuntu obancedisayo. Ngoba singakhangela abantu ababulalana abaningi abantu abathatheneni njalo ke abajaha abe ethethe okudakayo.
Abomthetho bona ungathi bawaphatha ngemfanelo yini amacala okubulala?
Mbona mina eZimbabwe kuyazanya sibili abomthetho ndaba amapolisa babezama ukuncedisa but isikhathi esiningani siyakwazi ukuthi amapolisa nxa ebuya kavele sokonakele. Abantu besalwa laphana kwezinye isikhathi abaripoti ngoba kube lo muntu okukhangelayo. Kabe vele sokonakela indaba. La ngale emthethwandaba bayazama, sasinanzelela ukuthi kuyazana sibili kusetshenzwa ukuze abantu bakhuthaze ukuthi bakhulumisane njalo bengayenzi ubugebengu obunjalo. Hayi kanti njalo kulomlando emabandleni ukuba abafundisi bebe babangenayo ezigabeni bencedisa abantu ngoba yumsebenzi wabo abafundisi. Okuncedisa abantu lokuthi belalele nxa umuntu elodubo. Kwezinye isikhathi umuntu nje abefuna omunye umuntu ukuthi alalele ukuthi uduba hamba kulo yiluphi, abesencediswa ke ukwenzela ukuthi aphume phakathi kwalowo mjibila abesengenekiwe.
Hayi, siyabonga mfundisi. Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Uhlelo abaculi bethu liviki sikhamba lomculi osachathulayo uLindokuhle Ncube ozibiza ngoMr. Lindokuhle, the King of Voice. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Ugubha Lwenyosi.
Sanibonani balaleli ekhaya ngizalwa eGwanda. Endimeni yomculo ngaqala ngo-2018.
Iyakuthanda themba lami. Iyakuthanda thandwa sami. Nina ngiyajabula nginawe. Iyajabula mani nawe.
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Nikhona lapho online ungabhala uthi khona Mr. Lindokuhle Ncube, the King of Voice, and then ingoma ziyavela laphana. And then uma udownloada noma ngithi ukuviewa kwakho ingoma yami A1 unikeza nje u-R1 ngoba ngavula i-account yokudayisa online. Kanti-ke ababefuna ama-USB noma ngithi ama-CD noma ngithi ama-DVD bangakwazi ukuthi bangithinte ku 079 40 42 624. Ngise-South Africa okwamanje.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Lingathengi lawo ama-CD abo 10 rand lawo adayiswa esitaladeni. Abanye bathi ngama-pirates, abanye bathi imkhopho. Bangawathengi lama-CD.
Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Ugubha Lwenyosi. Singake hlukane nezihlobo, sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Sebelungiselela ukugqiba umkhankaso wokhetho oluza kuqhutshwa ngolwesibili eMelika. Kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo. Kodwa kulabanye abathi akunakuqilibezela kukhetho lolu njengalokho okukhulunywa libandla lama-Republicans. Hayike kwalamhla simalapha kuhlelo lwethu. Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Lilani.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.